Naya nyanyo leta kuno ma complaints atunyanyo zwande vano try ku access kuti vaite ma reapplications. Varuti website yacho is very slow and complicated. Kunyanya vaya vatina kwanise kushandisa ma computers. Saka vanozoenda kune vamwe vaya vanozovacharge ma exorbitant fees kuti vavaitire. Chinhu chanetsa ndechekuti even vakwanisa kuita ma applications pa system pakunohenda in ma documents avo tanga tine ma reports akachinjwa ku Midrand kuti kwaita queue. Saka kwakuitwa zvechioko muhomwe kubhadhara ma 50 rands ma 100 rands kuti vatorerwe ma forms avo. Zvichikonzerwa nekuti hanzi system yavo iri down. Mamwe ma problems ari kusangana nevamwe ndeyekuti kana vachiita ma applications pari kuita ma cases ema fraud ekuti vanotaurwa kunzi vaise mari muma wrong accounts and kuno kuSouth Africa kune nyaya inonetsa yehacking yema accounts. Saka zvinhu zvikunetsa maZimbabwe akawanda ari pachirongwa ichi.
Kuuyawo nyaya yemari dziri kubhadhariswa, imari uye vanhu vari kukwanisa here kudziwana mari idzodzo?
Vari kubhadhariswa 1090 rand pa online application yavari kuita, asi vaya vasingakwanise manje kuita maapplications pa online vari kuzoitirwa nevamwe vachizobhadhariswa mari dzimwewo dzakati wandei. Ende ndichitarisa mari iyoyo nekuti vazhinji vacho vari pa special permit iyoyo vanhu vane mabasa anobhadharwa mari iri pasi pasi. Saka zvinotovaomera kuti vaiwane mari iyoyo. Ende nenguva yavakapiwa up until 30 November inguva shomanana chaizvo zvekuti vazhinji vari kutonetseka kuti vachakwanisa here kumita deadline yacho.
Imiwo sesangano reZimbabwe Exiles Forum, zvii zvamuri kubatsirawo nazvo vari kusangana nematambudziko?
SeZimbabwe Exiles Forum tanichikwanisa kuitira vamwe vasingakwanisi kuita maapplications for free paonline. Tine challenge yatikuwanawo futi even kutoita system nevanokwanisa kushandisa macomputers. System yacho iri very slow zvekutoti tanga tichitofunga kuti home affairs dai yanga tiita convene a meeting yema all stakeholders ekuti tigare pasi tisina tiongorori nyaya iyi zvakanaka kuti chii chatingaite.
Tinonzwa kuti kwane gurukota idzva rave kutungamira bazi rezvemukati menyika. Shanduko iyoyi mungaona ine zvainokanganiswawo here?
Zvinototikanganisa kunyanyisa vemacivil organization vaida kubatsira maZimbabweans because munoziva kuti kwakanga kuna gapi kukauya maiprofesa vangu varipo zvinosokwachinjwa. Saka kungoramba uchingodhila nemunhu mutsva anouyo ane maidea zake akasiyana nevamwe vanga varipo. Saka ine challenge iyoyo yatiri kusangana nayo, asi tine tarisiro yekuti tichakwanisa kuti titaure navo wakatipo mukana wekuti tivape zvichemo zvedu togadzirisa nyaya yekunetsa especially yeZimbabwe exemption permit iyoyo.
Tiri kunzwawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvimwe zvakaa zvakaforera kana kunyorera kutsvaka upoteri muSouth Africa zviri kusanganawo nematambudziko pazvinoenda kunonzwa kuti magwaro azvo amirawo papi. Zvii zviri kutora nzvimbo?
Munongoziva kuti chiri kubva kune nyika yedu ine matambudziko. Saka mabatsirwo atiri kuitwa muno muSouth Africa haana kunyanyonaka kunyanyisa vane maasylum seekers, kungava kuri kubasa, kungava kuri kuhome affairs. Saka zvinoitika ndezvekuti munopiwa nguva yakaita sei 3 months then mozopiwa kana kuti you have to renew application yako every month. Saka zviri kuitika ndezvekuti kana vakuenda kunyanya kuPretoria kumarava stati vari kusvika ikoko vobva vangomirai apa voiswa mutrack voendeswa kunana Mandela vobva vanzida kukutipotai kumakugorewa kuZimbabwe. Asi asylum permit pamutemo haitauri izvozvo. Inotaura kuti kana iwe uchirinyuwa application yako unofanira kupuwa chikonzera chekuti yaakuma musi wakati, then wopiwa nguva yekuti kana uchikwanisa kunzi udzokere kumusha wodzokera. Asi nyaya yekuti vamwe vari kubva vatsungwa vobva vadhipotwa, unenge wabva kubva wakatarisira kuti runonyiwa permit ndiye waakulindela. Saka zvinhu zviri kushusha maZimbabwe zvakawanda. Vari kunetseka nesvisusu vari kubatsira maZimbabwe takutonetseka kuti tovabatsira sei. Asi tiri kungoramba tichida kutaura nehome affairs kuti ive inonzwisisawo zvichemo zvedu isusu maZimbabwe.
Pane zviri kuwanikwa here kana rubatsiro rwamunokwanisa kuwana kubva kumuzinda weZimbabwe?
Kubva kuzinda weZimbabwe pari zvino hapana chatiri kuwana, asi tine tarisi yekuti ndivo vanofanira kunge vari vachitungamirira kuda kubatsira nyaya yakadari, yekuti ivo kuva munomu vakamirira vana veZimbabwe. asi hakuna chatiri kuwana. Saka tanga ni shuro kuti kana taita kunze meeting kuti titaure nyaya iyi ivo vange varipo vokomunikitawo neministeri yehome affairs iri kuZimbabwe kuti vaone kuti maZimbabweans asa patizvo kuyanga kana kushushwa nehome affairs officials kunyanyisa vachinoriwa maasylum avo nekuti zvinorwadza chaizvo kuti lingwa bva kumba oonekwa kunokandwa kupolice station.